Sachigarowo ZANPF vaEzraro vaichadzamira vati vari kufara zvikuru nekukunda zvine mutsindo kwavakaita uye dunhu remasvingo richagara riri ravo kusvika madhongi amera nyanga.
Bemberero dziri kuuya dzakakura zvikuru. Masvingo yagara iteritori yeZANPF inogo area yeany opposition party. Saka tinoda kutenda mhuri yemasvingo nekuramba vakamira panzvimbo pavo nekuvhotera musangano wavo weZANPF.
Vachadzamira vati ZANPF ine rutsigiro rukuru mumasvingo sezvakabuda musarudzo apo yakatora zvigaro 25. MDC Alliance ikahwina chimwe chete pazvigaro 26 zviri mudunhu. Asi vemasangano anopikisa vanoti kunyange hazvo sarudzo dzakange dzine runyararo, ZANPF yakakunda kumaruwa nekuti yashandisa mbeu fertilizer pamwe nechikafu kuti iwane rutsigiro. VaDerek Charamba vari mukomiti inotungamira MDC team masvingo vanoti vanhu kumaruwa vakatyidzirwa uye vakatengewa nemari.
Kumaruzevha inyaya yekuti bato reZANPF rakashandisa chikafu mafertilizer kutenga vanhu izvi zvakaita kuti vanhu vedu vazhinji vahle. Kubva zvenyaya yekuzodzi kwanzi kana mukavhuta zvakanaka mukadzokera ku 2008 year runoff ya vanhu vakawanda vakavhundika neshoko iroende rakaitwa pokupedzisira kuti hatina kuzana mukana wekundoti inhema.
Mutauriri weNational People's Party vaJefferson Shitando vanoti mapato anopikisa akashandisirwa mari uye chikafu nembeu kune vanhu vekumaruwa vane nzara nekudaro vakazovhotera chero pavaisada.
Kumasvingo takatanga kuona nyaya yekuisa chibage chekuisa mbeu chekuisa fertilizer nguva tatarisana nemaelections izvi zvakaita kuti vanhu vazhinji vaone kuti hapana chokuita nekuti nzara yakaguma kumasvingo. Vanhu vakafunga kuti zvingaana nekuti zvatoisa paZANPF, saka vote buying ndiyo yakanyanyisa zvikuru. Kunotizve chimwe chechipiri chekuti vanhu havana kunzwisisa nyaya yekuti
asi vachadzamira varamba mashoko ekuti bato ravo raityidzira vagari uye raishandisa mbeu nechikafu pamwe nemari yehurumende kukwedza rutsigiro vachiti mapato akakundwa ari kutsvaga uroyi pafiiwa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vati runyararo rwaiveko asi pane zvinji zvaiitika zvakakanganisa mapato anopikisa.
Sarudzo dzanga dzine runyararo chose asi hazvireve kuti panga pasina zvanga zviitika. Panga pane kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu. Tichipinda musarudzo pane mukomana unonzi Abel Mauchi wekwaGutu uyo wakarohwa nekutyidzirwa kwavanhu kwemavoter slips vachitonzi toda kuona serial number. Kupiwa kwavanhu chikafu muruzevha chakafanana nerice, chakafanana nefertilizer, zvakafanana nekupiwa kwavari kuita futi mbeu munguva yechando isiri yokurima. Izvi zvinoita kuti mavhotsi arerekere kudivi reZANPF. Asi pambeu apa tinenge tichiona futi kuti mbeu iyi imari yevanhu vanobhadhara tax. Iri dambudziko rinowanikwa zvakare munana Mwenezi, munana Chiredzi umo mabuda zvuru nezvuru zvemavhotsi eZANPF. Umo manga muchipiwa vanhu chikafu nezvinhu zvakasiyana siyana.
Asi mukuru wemabasa kuZimbabwe Electoral Commission mumasvingo vaZexpodurai vati sarudzo dzakaitwa murunyararo uye vakwikwidze vose vaine mikana yakaenzana. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Kandri Maramba.